ndaiona briefing iyoyo press conference iyoyo and zvinhu zvinodadisa kuona vanhu vangu vachirwisana kudaro vachiuya pamwe chete vachibatana vachitaura kuti chinhu chikuru hapana kupikisana kwese kwatinoita kungave kwakakosha kudarika Kenya saka tinoona kuti ndo politics dzatinokurudzira kwete politics dzekuudza vanhu kuti varovane kana kuti dzekuti vanhu vaende vachipwanya zvinhu politics dzakadaro hadzifambise nyika kuenda mberi saka I think ndinoona kuti kubva pane imwe nguva iyoyo inei yakaona vakuri vavo vaviri vakabatana zvichaita kuti vanhu vemukenya vakwanise kubatanawo zvekare
mhuri yezimbabwe yadzidzawo here zvipi pane zvaitika izvi
kudzidza mukoma zvinotondinetsa nekuti zvinoitika kuzimbabwe zvinoita sezvinonzi mapoliticians edu havadzidzi handizivi kuti pataenda kuchikoro ivo vakanatso patinoti mazimbabwe dzakafunda ivo vakafundei because tinoona kuti tinowanikwa tine zvidzidzo zvakawanda zvinowanikwa zvichiuya pamberi pedu asi vanotadza kunzwisisa kuti number one kutungamidza nyika pamberi kuita sei nguva nenguva pane zvidzidzo zvakawanda zvinouya nepolitics dzinenge zvichiitika kuna nazambia uko kunyange dzinenge zvichiitika kuna nasouth africa asi mapoliticians emuzimbabwe zvinoita sezvinonzi vakaputirwa havasati vasvika pastage yekuti vanotora zvidzidzo zvekune dzimwe nyika voita kuti nyika yedu ienderere mberi